Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti heyi no misoro ye na uzedu za nasi chishanu gunyana 9, 2016. Mapurisa okandira nengo zeta jamuka zanga zichiratidzira muHarare husi huno kachidza. Kubulawayo mapurisa orambidza bato reZimbabwe People First kuita musangano waro. Hurumende yodzinga vanhu vakagara mumapurazi neminda mirefu kuManicaland neMashonaland West. Vashandi vehurumende vanoti havasi kutambira danho rekuda kuvagumura basa uye kuvanyima mabonasi. Vanhu vekumasvingo votarisana nenzara inotyisa uye vachiti parikuitwa zvematongerwo enyika pakugovera vanhu chikafu. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mashoko akaturwa negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa neZuro vachiti vachagumura vashandi uye kudzikisa mari dzinoshandiswa nehurumende. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panumber dzinoti +1 202 465 0318. Namba dzedu zvakare +1 202 465 0318. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona nekudzvinya pakanzi like.